DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechina 3 zvita December 2021 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mhando yecoronavirus yeOmicron inonzi yawanikwa muZimbabwe. Vanhu chiuru nemakumi mana nevaviri 1042 vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Zvesini inoti hapana imwe nzira kunze kwekupindudza mitemo yesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nezuro nepenyuro yeZBC nemamwe mapepa nhau. Vakati mutevedzeri wemutungamiri wenyika varizve gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakazivisa kuti mhando yeCOVID-19 iri kupararira pasi pose yeOmicron yawanikwavo muZimbabwe. Hapana ari kunyatsoziva kuti mhando yechirwere iyi yakatangira kupi, vamwe vachiti kuSouth Africa asi vamwe vanoona nezveutano muNetherlands vachiti vakatanga kuona mhando iyi isati yaziviswa nezvayo nedzimwe nyika. Vana chiremba vanoti kunyange vachiri kuita tsvakiridzo nezvemhando yeCOVID-19 iyi, vanoona kuti vanhu vakabayiwa nhomba dzose dzeCOVID-19 havasi kunyanya kurwara kana vabatwa nayo, nekudaro vari kukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba. Asi mumazuva adarika uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwange huchiramba huchiwedzera zvakanyanya. Zvinonzi nevamwe munongedzero wekuti Omicron yange yave kutapurirwana sezvo ichipararira zviri nyore. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveutano vari mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike.
Tinogamuchira zvikuru mashoko aturwa negurukota rezveutano vanova zvekare Vice President vaChiwenga ekuti mhando yeCoronavirus yeOmicron yave muno muZimbabwe. Zvakakosha zvikuru kuti vanhu vange vachipiwa information kuitira kuti vave negadziriro yakakwana uye vange vaine chenjedzo kuitira mararamiro avanozenge vaakuita anenge achienderanawo nezvakare nenjodzi yavanenge vakatarisana nayo. Saka izvozvo tinozvigamuchira. Hongu vanhu vangave nekutya, vanhu vangave nekuva nepfungwa dzekuti saka toita sei, asi zvakanaka kuti vanhu tinge tichipiwa information yakadaro nekuda kwekuti kune vamwe vaya vanga vachidududza kubayiwa nhomba.
Zvingavabatsira sei?
Vanenge vaakuziva kukosha kwazvo kuti vaendewo vanobayiwa nhomba yekudzivirira mhando iyoyi yeCoronavirus yeOmicron iyo yakatanga kuwanikwa kunyika dzakaita seSouth Africa neBotswana. Zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti vaya vanga vasingatevedzere maguidelines aya anenge achitarwa aya neWHO yekupfekwa kumamaski, yekugara madaranganwa, yekugeza maoko, vange vaakuziva kuti iye zvinoizvi njodzi yekutapurira chirwere cheCOVID-19 yawedzera yave kutyisa, sezvo mhando iyoyi iri kudzi ine ukasha yeOmicron yave muno munyika medu meZimbabwe.
Asi chirwere ichi, asi mhando iyi haisi yauya panguva yakaipa here, nekuti kanyika yakatarisana nezororo rekisimusi neregoredzva?
Omicron yauya nguva yakaipa nekuda kwekuti nyika iye zvinoizvi yatarisana nenjodzi ye4th wave yeCOVID-19, sezvo muri kuona kuti huwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 hwaakukwira zvakanyanya uye uchimhanyisa zvakare kukwira kwacho. Toyawo zvekare tatarisana nezororo rekisimusi nenyu ere apo veri zhinji vanezenge vakufarisa vachipemberera holiday yechristmas nenyu yere
zvii zvingadzidzwe nevanhu pane zvakaitika gore rapera
tinoona kuti mugore rapera munguva iyoyi yechristmas nenyu yere ndo patakarwisana ne second wave zvekuti pakazopera christmas nenyu yere takaona uwandu hwevanhu vakanga vakubatwa COVID-19 wakanga wakwira zvakanyanyisa vanhu vakanga vakurwara wakabva vakwirawo zvakanyanyisa nevaya vakanga vorasikirwa neupenyu uwandu hwavo wakanga hwokwira
zvinenge zvichikonzerwa neizvi kana pasi rose rakatarisana nedziwa mupengo iri
tinoziva kuti muholiday imomu kunoiva nekufara nekufarisisa apo vanhu vanenge vachiita mapati avo vamwe vachiendawo kumagungano akasiyana-siyana anova atinoti masuper spreaders saka iye zvinoizvi njodzi yacho yabva yawedzerwa nekuda kweiyoyi omicron yabva yauya iyo iri kunzi inotapurirwa zviri nyore kana kuti zvakanyanyisa kudarika ana delta variant vatanga tichirwisana navo vaya
ndeipi yambiro yamungape kune veruzhinji
veruzhinji vada kuramba vachiyambirwa kuti ngavaedzere nepavanokwanisa kuti vazvidzivirire muholiday yechristmas nenyu yere kana kuti tiyarasikirwa neupenyu hwevanhu vakawandisa
nyanzvi munyaya dzezveutano vari mukuru wecommunity working group on health vaitai rusike vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu westudio 7 zvichakadaro bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere checovid-19 munyika yose asi vamwe vanhu chiuru nemakumi mana nevaviri 1042 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vachingova pazviuru zvina zvine mazana manomwe nevanomwe 4707 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi matatu nezvitanhatu 136,379 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana masere nemakumi maviri nezvipfumbamwe zvine mazana matanhatu ane makumi matatu nevatanhatu 3,829,636 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere ane makumi mashanu nechimwe zvine mazana matanhatu ane makumi maviri nevashanu 2,851,625 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi masangano akazvimirira ane chekuita nezvesarudzo neanorwira kodzero dzevanhu anoramba achishora mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakabuda pachena vachiti hapanazve kuvandidzwa kuchaitwa mitemo yesarudzo vachiti Zimbabwe yakaisa kare mitemo yose ine chekuita nesarudzo mubumbiro remutemo wenyika sachigaro esangano rakazvimirira rinoongorora zvesarudzo reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti iyi inyaya huru uye zvinotaurwa nevanotungamira mapato ezvematongerwo enyika kuvatsigiri vavo kana kuti ndiwo maonero evanhu vose munyika vamakoni vati pane zvizhinji zvinofanirwa kugadziriswa zvakataurwa nemadzisahwira atakakoka kuzoona sarudzo dzedu vachiti Zimbabwe inofanira kugadzirisa mitemo iyi kuti sarudzo dzayo dzigoremekedzwa nenyika dzose
vakuru vematongerwo enyika pavanenge vachitaura vakanangana nevatsigirawo vanotaurawo zvakawanda zvavanenge vachida kuti vatsigiri vavo vanzwe asika dzimwe nguva zvinotaurwa pamisangano iyoyo hazvitaridze ratingati government policy takatarisa maelections e2018 achipera vakaongorora sarudzo idzi malocal nemainternational observers vane zvavakaona zvavakatiwo zvinofanira kuti zvigadziriswe kuti sarudzo dzedu zinge dziri zvinoitwa mu zvakanaka zvinoenderanawo nema SADC guidelines on democratic elections zvichienderawo zvakare ne African Charter on democracy elections and governance
zvakadomwa zvingani uye vakati pamusoro pazvo
vakadoma zvinhu zvakawanda zvinopfuura 223 zvavakadoma izvozvo 223 zvinhu zvavakarekomenda kana kuti zvavakati kuhurumende yeZimbabwe inofanira kugadzirisa kuti maelections a 2023 afambe zvakanaka saka handi chokwadiba kuti vakaongorora sarudzo hapana chavakaona uye zvapana chavakataurira hurumende yeZimbabwe kuti igadzirise isu tiri kudaira kuti maelections a 2023 asati aitwa bumbiro redu rine chokuita ne maelections mutemo wedu une chokuita ne maelections uwandudzwe uchitarisa izvo zvakarekomendwa ne maelection observers akakwanisa kunge achiobserva maelections edu taonawo zvakare kuti iyo hurumende yakatotanga kare chirongwa chokuti tingaita sei kuti sarudzo dzedu dzinge dzakati jekei kupfuura zvadziri panguva ino misangano yaitwa nePollard nemasangano akazvimirira iri kutarisa bumbiro kana kuti mutemo mutsva uyo watiri kuda kuti uwandudzwe uyezve pane zvimwe zvakatotaurwa kare nemapato kusanganisira zanopiefu kuti izvi zvakanakira nyika tinoda kuti bumbiro redu remutemo weelectoral law ribudise zvakadaro saka tinodaira kuti kunyange hazvo mutungamiri wenyika vachitaura ari kupolitbro vachitaurira masupporters avo vakatiwo hapana chakashata nemitemo yedu inoona nezvesarudzo asi chokwadi chokuti pane zvinofanira kugadziriswa uyezve tinofanira kuti ise musoro wedu pamwe chete tigadzire zvinhu izvozvo kuitira kuti maelections edu patinenge taakuita muna 2023 anga ari maelections anoitwa achitevera masada guidelines uyezve achiteverawo zvakare African Charter on democracy governance and elections
vamakonyi zvimwe zvamunotarisira kuti zvivandudzwe ndezvipi
zvimwewo zvatinotarisira kuti zvinge zvinovandudzwa ndo yatinoti environment inoitwa maelections iwawo kumashure uku tanga tiri kuona vanhu vanoshungurudzwa nguva dzesarudzo tanga tiri kuona madzishe achipindira munyaya dzesarudzo saka ndo zvimwe zvinhu zvinofanira kunge zvichitariswa zvichiongororwa uye zvichigadziriswa kuitira kuti zvisataurwe zvakare nemaobservers pamaelections ari kutevera vaona kuti zvechokwadi nyika yeZimbabwe yagadzirisa zvakaita saizvozvo
avo vange vari sachigaro wesangano rakazvimirira rinoongorora zvesarudzo reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vari parunhare kuHarare neStudio 7. Chiri kuitwa neInternational Committee of the Red Cross chiri kubatsira zvikuru vanhu vanenge vachisazikamwi kuti varipi mushure mokuenda kunoshanya kuSouth Africa mukuvabatanidza nehama dzavo chirongwa ichi chiri kubatsiravo vanenge vafira munyika iyi Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Dhuru nezvuru zvezvizvarwa zveZimbabwe zvinosiya misha zvichienda kunotsvaga maforo manyoro kunyika dzakasiyana-siyana kunyanya South Africa asi havazi vose vanoita rombo rakanaka rekunowana upenyu huri nani uye vakawanda vanosvikonyangarika vasingazivikanwi kuti varipi vamwewo vachifa hama dzavo dzichitadza kuzviziva nekukasika nekuda kwekuona dambudziko iri muzinda weInternational Committee of the Red Cross kana kuti ICRC mudunhu rekuchamhembe kweAfrica wakaparura chirongwa chekuedza kuti vanhu vanenge vanyangarika seizvi vayanane nehama dzavo uyewo kuti hama dzeavo vanenge vafa dziziviswe amai Cornelia Chiwedzerero, mugari wekumaruwa kwa Chiremba, kuzaka, mudunhu remasvingo, uye ndemumwe wevanhu vakabatsirwa pasi pechirongwa ichi. Amai Chiwedzerero ane mwana wavo mushakabvu, George, uye akabva kumusha achienda kuSouth Africa kunoshava sevamwe. Vanoti havachaziva kuti George aiva aenda kuSouth Africa gore ripi, asi aiva azvarwa mugore ra 1981 uye paakaenda akabva angoti ziyari ikoko.
Baba vake vakanga vashaika, saka paakangoona kuti hapasina mari yekuti ndiendeswe kuchikoro ndokubva atoenda kuJuni. Asi gore rakaenda handichazivi. Ubva zvaainda haana kumbofona nokuti kwakusati kwaana mafoni, plus kuti uwane mari yokuti nyange une foni kuti ndifonerewo wanga usingaiwani. Wakaenda asati asikazivi zvokuti ndakatomupedzira kuonana naye kare.
Amai Chiwedzerero vanoti vakazonzwa nezvechirongwa cheICRC chichitaurwa nezvacho nakanzura wemunharaunda mavo, vakanyoresawo kuti vabatsirwe. Tsvakurudzo yakaitwa neICRC yakazoratidza kuti George aiva afira kuSouth Africa uye vakazoziviswa izvi muna Chivabvu wegore rakapera. Kunyange hazvo izvo zvakavarwadza nekuvanetsa kutambira, vanoti kuziva chokwadi kwakavabatsira zvikuru.
Wanga anorudona mai zvakanyanya-nyanya achiziva kuti kuna mai vangu. Saka ndokubva ndatozopindwa kutoziva kuti wakambashaika. Kuita makore akadai asina kufunga kuti ndombodzoka kana ndodai. Ndakatoziva kuti mwana wangu hakuchina zvachose. Pamano kungogara unochingoti kuda uchasvika. Handisi kare kwaimbonzi vanhu vejoni vanenditi vakaenda vanondoita makore makumi vozouya vachembera. Asi ini ndakatobata chokwadi kuti mwana wangu wakambashaikirako.
Muzvare Temptation Gatsi vanoshanda nesangano reICRC muchirongwa chekubatsira vanhu kuti vayanane nehama dzavo ichi. Vanoti pane zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti vanhu vazosvika pakutadza kukwanisa kutaura nehama dzavo dzavanenge vasiya kumusha, kusanganisira kuomerwa neupenyu vasvika kuSouth Africa.
Vamwe vanonyura nekutsakatika muna Rwizi Rimupopo, vamwe vanopinda nemumasango voparadzwa nemhuka dzesango, vamwe vanosangana nemapoka emagumaguma vobirwa, vamwe vanobatwa chibharo, vamwe vanenge vapukunyuka vaya mumatambudziko esaiwaya vanowirwawo nezvimwe, vorasikirwa neupenyu hwavo. Asi vazhinji vanenge vasina mapepa kana magwaro ekufambisa aya atingati passport kana chitupa kuti vazivikanwe kuti ndavanani. Izvo zvinozoita kuti zvisave nyore kuzivisa hama dzavo dziri kuno kumusha pamusoro pendufu kana kunyangarika kwavo.
Ndakamirira Studio 7 Nobulawayo, ndini Kudzana Musengi.
Now announcing. Newsday, sangano remedia Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, rino shora urumende pakudzika muchero wemadhora ekuAmerica makumi mashanu, US $50, panhare mbozha yoga yoga kana kuti cellphone inopinda muZimbabwe. Munewsday makare, hurumende inonzi yaudza varayiridzi kuti vanyorese bvunzo vana vechikoro kana vasingadi kuzorangwa nemhosva yokuramba kuteerera zvavanoudzwa kuita nehurumende. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Bado ringati bvisa matambudziko atinawo. Kwete ava vatina mbozi zvazvo kwavakatanga kwavanotanga kwavanoenda tivazivi veforex. Vanhu svinurai musapatisa nevanhu ava. Pamwe svimbo asingati zano PF chida kuti chafomiwa kuti chizotora mamwe mavhoti MDC Alliance. Vanhu votora MDC Alliance tibve mukutambudzika kwataita makore esa 40 1 is tinongoziva nemadofo mazano PF.
Alo, alo, pa studio 7 apu. Murise imbo majunga, tanonoka wande, ne wamwe vose vashamarari studio 7. Akungotaura upa nyaya mnangagwa apu. Achavati vaita chine msoro hapana, vamugabe vakatenga vatori nani. Vamugabe vachisiya chigaro, makombi angachipeta 50 cents. Asi iko zvine zvee yatova mahwani chaiwo chaiwo. Munoshuwa kuti mukore uno muchiri kuvhaira nepfumvudza. Aiwa zvachiite zvepfumvudza ka. Tongoda mbeu yakachipa inotengeka sezvataingoita kare kuti munhu anongoenda mushopo otenga mbeu yake odyara pada. Kwete zvekuzodzidziswa zvepfumvudza zvemakomba zvakasara kare. Saka hava munangagwa havana kana dhira hanga varove pasi mukombana ngaapinde zvake.
Muradio pastudio 7 apo ndine muono wangu pa nyaya dzezvitupa panyaya dzeregistration idzi inyaya yekuti vamunangagwa vari kusha kuti vanhu vari kubva kusouth africa nedzimwe nyika dzakakomberedza zimbabwe panguva yezororedzi vanenge vakawanda zvisingaiti saka nyaya iripo ndeyekuti vanoziva kuti 5 to 6 million ikava yakarejista kuvhota vanodliwa nokuti vari kunze kwenyika hakuna anoda sanupiefu saka vachida kuzama kuti vangovandawanda kuti vazoita kuna February asi tichakunda chete ndinoti ngapinda yake mukomana
uve mukati mimi right chaunya vakasazve vakagona kuita ndipi exceptin zvakasiya zvakasi vanhu varungu zvoga zvoga plus magrothpoti zvose vanayo medu mumasingomoso hakuna chinhuchinhu chavakambira chekuti panze ukati vakazovaka molo imwe yekuti ivo mumasvingo tii pane molo iri imwe nemusoro yakavakwa muprovhinsi yedu masvingo chaimu chaivo vakazovana simiti zvose adazi magotipoi zvose kuna nachivi kuna nasese koseku havizvo zvarinto zviya zvakaifana zvaiana anda simiti zvose zvese kana mose muna najerera mu zvakaiwa zvakaiwa simiti zvose zvese ipulani zvasimiti tiva vanapo na pulani yavakaita kana wani apana kana
Pastudio 7 apo makadini. Indaidombobvunzawo kuti murume uyo munotiponya ati uyo mupurisa weZimbabwe kana kuti mupurisa weZANU-PF. Nekuti chese changuitike kuZANU-PF nguva yega yega yamunoda kumufonera kuti mutaure naye munondozwa foni yake haisi kudairwa foni yake haisi kudairwa pacho pemunotaura naye zvozi wati handaandisa ndapirwa nezvenyaya yaitika. Pega pega hapana paunombozwa kuti wazotaurawo panyaya yezviri kuitika kuMGC kuti kwazvo kuzori nevanhu varohwa mapurisa azobhloka rodhi azodini unongoti handisani ndazwa nezvazvo handisani ndazwa nezvazvo ko mangwana acho munozomubvunza were kuti nyaya iyi yakaitika zuro ko nhasi hausati wandozwa futi nezvai tinombozwawo side rake kuti iye semupurisa munhu unoziye mutemo unoti kudini kwete kungoti pese pemunomubvunza kuti tazwa kuti kune noizi yakaitika kuMDC yevanhu veZANU-PF vaidai nekudai nekudai vachivhiringi dzavanhu veMDC anongoti handisani ndazwa nezvenyaya iyoyo pese pese handisani ndazwa nezvenyaya iyoyo unonge achitya kutaura here zviri urevo kuti uri kutya zvekuti ndikataure kuti zvakati zvakati neZANU-PF nana munangagwa ndinopinda mahwani saka nyika yedu ingabudirira wera komana kana zvakadai tinosvike ipo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakazivisa dzimwe nzira dzichashandiswa nehurumende yavo mukurwisa kupararira kwedenda reCOVID-19. VaBiden vakaudza vatori venhau kuti vose vanopinda muAmerica vanofanirwa kuva vakavhenekwa mukati mezuva rimwe chete pakusvika muAmerica kunyange vakabayiwa nhomba dzavo dzose. Wakati hurumende iri kuwedzera nzvimbo dzekubaiwa nhomba yeCovid-19 kuti mhuri dzikwanise kubatsirwa panzvimbo imwe chete. VaBiden vakazivisa kuti hurumende ichabatsira avo vanozvivheneka denda iri vari mudzimba dzavo. Nyanzvi mune zveutano vachishandira mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbiso Ranga, vaudza Studio 7 kuti sachiremba vanofara nezvakataurwa navaBiden nokuti zvirongwa zvavari kutaura ndezvekushanda nevanhu kwete kurega vanhu vachizvionera vega.
Zvandingataura vahwande ndezvekuti vaBiden vakaita ivo layout kana kutaura plani yavainayo maererano neOmicron. Kuti vanoidzivirira sei muno muAmerica kana kuti kuirapa sei muno muAmerica. Zvavataura mahighlights anoinkluda kuti havafunga kuti iwe malockdown ari necessary at this time. Asize vari kuti iwo matest aitwe akati wandei mudzimba ekuti chibirwere chikurumidze kubatwa kana vanhu vainacho. Kwozoitazve manhomba vari kukurudzira kuti mafamilies abayiwe nhomba even kuti family yese iwe paone spot ikwanise kubayiwa nhomba. Nemamwe zvemamezures avanenge vachizoita zvichienderana kuti mascientist anovapa advise ari kuti chinyi like vana Dr. Fauci.
Panyaya yekushanya kana kushanyirwa, panyaya yekuuya kwevanhu muAmerica kana kubuda muAmerica, pane zvamambobata here zvamungada kuti mutsanangure sachiremba?
Pakunzwisisa kwandinoita, hurumende yekuno kuAmerica inoti iyo until tava neenough information kuti Omicron inopararira how fast kana kuti inomhanya zvakadii kupararira, uyezve kuti vanhu kana vabata Omicron variant vanozorwara zvakanyanya here kudarika mavariant atagara tichidhila nawo seDelta kana kuti the original variant. Saka ivo vanoti vari kuda nguva yekuti vanyatsonzwisisa kuti Omicron ichabehave the same way here nemamwe mavariant atagara tinawo kana tiubi different. On the basis of that, zvinozovapa kuti vachidecida manje kuti what actions need to be done vanhu vasati vatanga kufamba. I know kuti vakaisa travel ban or restriction to some parts of the world including vana South Africa, Zimbabwe, Southern Africa in general. But I think vari kutarisira kuti izvozvo zvichinjwe as soon as they get more information kuti Omicron inonyatsa kufamba sei.
Chimwe chakataurwa navaBiden inyaya yavanoti at home COVID testing kana kuti kuzvivheneka COVID munhu ari kumba. Inofamba sei testing yacho inotaurwa navaBiden iyi?
Zvandinge vataura Mr. Wande ndechekuti kwagara kune atinoti mapoint of care test ekuti mukaenda kumasupermarket munokwanisa kutenga like vaya vanenge vari kutesta kuti ane pregnant here kana kuti nawo zvimwe zvirwere zvinosanganisa iyo iCovid-19 kana kutesta sugar kuti munhu anokwanisa kutora mashini kusupermarket achizvitestera kumba. Saka vaBiden vari kuti ivo matest akadaro anoshanda paCovid-19 ngaakwanise kuitirwa mudzimba and ivo vari kuti hurumende yavo ichaisa kuti mari dzakawanda so that vanhu vakwanise kuita matest iwayo isiri an extra cost to them so that we know kuti Omicron yakawanda zvakadini muAmerica. That way we can then decide kuti mamezures atiri kuita ari kushanda here haasi kushanda here iri kupararira sei. So they will be able to do that kana vanhu vari kuita matest akawanda muzvipatara mudzimba. In fact they are looking kuti vaite more than 200 million pamwedzi macovid tests ari kuitwa. Saka the government is saying we can subsidize that process kuti tinyatsonzwisisa kuti COVID iri kupararira zvakadii muAmerica.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kuNorth Carolina neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mhando yecoronavhairasi yeOmicron inonzi yawanikwa muZimbabwe. vanhu chiuru nemakumi mana nevaviri 1042 vakabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe nezuro. Zvesini inoti hapana imwe nzira kunze kwekupindudza mitemo yesarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.